Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akananga vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kukadzi 3/2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vafa kusvika pari zvino mushure mekupfurwa nevanofungidzirwa kuti mauto hosvika pavanhu gumi nevatanhatu. Mutengo wechingwa wowedzerwa zvakanyanya zvichapa kuti vakawanda vaomerwe neupenyu. Ii ndiyo mimwe msoro enao dzedu dzanhasi dzichouya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights kana kuti ZADHR rinoti uwandu hwevanhu vashaya pachipomerwa mauto nemapurisa mhosva yekuvapfuura kana kuvaita kafira mberi hwasvika pagumi nevatanhatu. Izvi zvinotevera kushaya kwavatanaka bushu vemumusha wevazhinji weMbare muHarare. Mufi anonzi akapfuurwa akamborapwa ndokubudiswa muchipatara asi ainge arasikirwa neropa rakawanda. Vanhu makumi masere nemumwe vanonzi vakakuvara mushure mekupfurwa nemauto nemapurisa. Munyori mukuru muhurumende yeAmerica vachiona nezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica vatibonagi vanoti America iri kuda kuti mauto ose ari kupomerwa mhosva dzekuuraya vanhu, kuvaita kafira mberi uye kubata madzimai chibharo vasungwe. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba kana mutauriri wemauto Kenel Iverson Mugwisi sezvo vose vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mumwe chiremba ari kubatsira vanhu vakakuvara ava, Dr. Milton Marowa.
Vanhu vashaya vakusvika ivo 16 ndo vari verified pari zvino.
Mumwe akashaya ndiani apa uye akashaikira kupi?
Pane mukomana akashaikira kuMbare ane makore 18 anga akaita macomplications anga akapfurwa. Saka akanga akamboita ake operation akatonge angoita zviri nani but akazoshaika.
Saka akashaikira ari kumba kana kuti angadzokera zvakare kuchipatara?
Angatova kumba nekuti angatodischarge anga kutoratidza senge angaita zviri nani.
Anga apfurwa pai chaizvo?
Anga akapfurwa patoti pahudyiwa apa papelvis apa. Saka anga akakanganisika, anga akatsemuka yatinoti atari, nondipopitiyo atari. Anga akarasa ropa rakawanda asi akanga akwanisa sekubatsirwa. Atoendeswa mutheta atowedzerwa ropa zvese zvanga zvaakuratidza sekunge zvatodzokera panzvimbo atova right akatodischargewa zvakanaka but atizoziva kuti akazoita complication yei avakumba yakazoitisa kuti ashaiki.
Saka pachine vamwe vakawanda here vari kurapwa pari zvino vakapfurwa nepfuti?
Pari zvino hatisi kuona hedu makesizi manyowani. Makesizi apasisina ari kuwedzera manyowani, hatikaona iyayo ndoo mamwe chete. Asi zvinoitika nezvekuti vamwe vachona vanoramba vachiuya kumareview nechichi nekuzoramba vachingoonekwawo, vamwe vavo vachiitawo macomplication but zvichingoramba zvichionekwa. Asi makesizi manyowani hapana manyowani ari kuuya.
Vamwe vanenge vanga vachitiwo vari kutya kuti vaende kunorapwa vakakuvara, hazvizokanganisi here maronda avainawo?
Zvinotokanganisa nekuti maronda kana asina kurapwa anokwanisa kuita mainfection, anoita kuti achiona unoenda ipapo, zvinova zvinogona kuzokanganisa. So vanhu vanofanira kuti vauye kuzorapwa nekuti zvinokanganisa zvikuru.
Ko vamwe vanenge vanga vachitya vachiti dzimwe nguva takaona vamwe vatakambotaura navo kumashonaland west uko kuna ana Chinoye vachiti pavada kuenda kuna ana Chiremba vanenge vanga vachinzwi aine tsamba dzemapurisa nezvimwe zvakadaro daro.
Machiremba kwanisa kurapa especially kana iri condition iri life threatening tinombe chitizo chinhu chiri emergency so mutemo constitution uye Republic Health Act inoti munhu ane emergency and zvinotora zvinhu zvakakosha kudarika kuti atange auya nepolice report pamunhu anokwanisa kutanga abatsirwa sinsi nyaya yake inenge iri emergency isina kutarisa zvemapolice report zvinhu zvinokwanisa kuzoitwa later on but munhu ambobatsirwa nekuti zvinogona kutora upenyu hwemunhu.
Avo vanga vari Dr. Milton Marowa, nhengo yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, vachitaura vari parunare muHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne9885 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 p.m. nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Vanhu vakawanda munyika vataura neStudio 7 vari kuchema-chema zvikuru nekuti mutengo wechingwa wafuma wawedzerwa zvakanyanya nhasi. Chingwa chawedzerwa kubva padhora nemakumi mashanu kusvika pamadhora maviri nemakumi matatu nemashanu pane dzimwe nguva chichisvika pamadhora maviri nemakumi mashanu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata mutauriri weGrain Millers Association vaGarikai Chaunza vanoti ivo sesangano rinotengesa gorosi havana kuwedzera mutengo kune vanobika chingwa kunyangwe hazvo gorosi riri shoma pari zvino nekuda kwekuti havana kukwanisa kuwana mari yakakwana kubva kubhanga reRBZ.
Isusa Green Millers Association weZimbabwe tanzwawo kuti mutengo wechingwa wawedzerwa but hatina kuona hadi kwawedzerwa. Asi chatingataura ndechekuti mutengo wechingwa kunyange zvao kana kuri kunzi wawedzerwa simataura zviri kuitwa hazvinei nenyaya yeflower nekuda kuti flower kumamillers isusi mamillers tisu tinogayawo tichipa mamillers flower tirikuvatengesera mutengo wedu weflower wagara kune costend kana kuti hauna kubvira wachinja kubva kumwedzi mina ngamushani yadarika.
Gorosi rekugaya chingwa ririmo here rakakwana munyika?
Chingwa chinosanganiswa negorosi yatinorima muno munyika kuita rimwe ratinotora kunze kwenyika sakara zvichiitika kubva kare. Saka gorosi ratinorima muno munyika ririmo rakawanda rakarimwa kubva kumwinta kuti winter cropping season yadarika rakawandisa. Asi gorosi rekunze rindo riri kuti shovekei tine gorosi rinodarika 25,000 matani angarika 25,000 ari kubveya akauya muna December ari kuda mari yekunze tiva munoziva muforeign currency ndoyatimisa kutinge tichiunza gorosi iroro. Ndoda kuti ndibatanidze nenyaya yechingwa kukwira kwacho kwachaita kana kuti nenyaya yekuwanikwa kweflower yacho sematauro anaita flower kuwanikwa kwairi kuita kune vanogadzira chingwa zvatiderere zvishoma nekuda kwokuti gorosi iroro asati rakwanisa kunge rawaya nekuti mari irikudiwa haisati yakwanisa kunge yapuwa kune vanogaya patinisu mamillers kuti kwanise kuenda kubhera kunotora gorosi iroro. Asi izvozvo haziiti kuti chingwa chikwire kune vanogadzira chingwa.
gorosi ririko iri rinoda mari kuti ripinde munyika?
Takatenga 20,000 metric tons dzegorosi kubva miriko makunga koko. Zvaida 12.2 million dollars iri mari United States dollars. Asi bhanga rakaguru renyika rakakwanisa kuitisa mari inosvika iyo 2.5 million dollars chete. Pazvinozvava pane imwe outstanding inangosvika kuma 9.something million inodiwa kuti tikwanise kuunza gorosi rekubhuira irove.
Avo vanga vari mutauriri weGrain Millers Association vagarikai Chaunza vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutungamiri weBakers Association of Zimbabwe, rimwe sangano revanobika chingwa vaWellington Peyama, kuti tinzwe kuti sei chingwa chawedzerwa mutengo.
Dambudziko ratinoti naro muno matingati kukwira kwechingwa. Mukada kutarisa kwechireko zvinozvi tiri kuita up to $2.35. $2.35 iyo iri mari yemuno. Ukada kuitarisa kwazvo kwazvo patinoti mukuda kuzodzorera zvaunenge washandisa, tinoona kuti mari iyoyo tinenge tatengesa nechingwa tichitarisa rate iri pari zvinozvi, tinenge tichitengesa chingwa ne50 cents. Asi kuti tizokwanisa kuti tichikwanisa kunotenga zvinoita kuti tikwanise futi kubika kechipiri, tinenge tichitomerwa. Iko zvinozvi tiri kungokwanisa kungoti tiite tingokwanisa kumbomira tiri munzvimbo dzatiri. Takamirira kuti vakuru vanoona nezvekugadziriswa kweuremu hwedhora redu remuno nezviri kuitika kunze uku zvinge zvichiona kuti zvinoenderana here. Asi pari zvinozvi tikutotambudzikawo nekuda kuti even vatinotengesera vacho havanawo mari. Saka tinge tese zvakatiomera zvokuti chasara kungonzwonzi tavhara, nokuda kwokuti hazvisi kubatsira kuita bhizinesi, nekuti nzvimbo yatiri haisi kukwanisa kutipa mukana wekuita bhizinesi zvakakwana.
Saka apa muri kuti muri kushaya zvikwanisiro, muri kutenga gorosi racho kupi pari zvino?
Handimbosemane mazira munoita ndekuti nyika yedu yagara hatikwanise kurima gorosi, munoita kuti susu tikwanise kubika chingwa chakatikwanira pagore rese. Kana tichitarisa takatarisa hatinoti mapesendeji aya, tino 80% yegorosi ndorinobva kunze kwenyika, 20% ndo dzatinodini dzatinoshandisa. Saka pari zvinozvi tiri kutora dzose kubva kunze kwenyika, nekuti hatinawo kuita mukuwo zvakanaka mumwaka wapfuura. Saka isusu tichitora kunze kwenyika kunenge kuchidiwo mari dzeko. Saka isu mari dzatinoshanda nadzo muno dzatinoti dzemaRTGS dzatoshandisa dzatinoti mabhondi hadzikwanisike kuti dzishandisike pamukuru watiri kushandisa.
Asi tichitaura neveGrain Millers Association vanenge vari kuti ivo havasi kunzwisisa kuti sei mawedzera iwo mutengo wechingwa, nekuti vari kuti ivo havana kuwedzera mutengo wegorosi.
Mugaro tauriro wavo isati kana tichishanda hazishande negorosi basi, nekuti zvati kutaura izvozvi ukaenda kwavari kugadzira gorosi ravo hakutori naizvozvi tiri kupiwa tushoma netushoma. Hakuna gorosi racho, havasi kukwanisa kurima, havasi kukwanisa kugaya ratingati flawa yakakwana inoita kuti tikwe tichikwanisa kusevenza. Ndosaka muri kuona nguva zhinji tiri kugara tichinozvitengera kunze kwenyika. Naivowo vane matambudziko, asi kuti asi havakwanisi kuzvitaura, nekuti nyaya iri kubata haisi kubata isusu vabiki vechingwa chete, inobata tose muindastri medu, nokuti nyaya yekudonha kuri kuitika kana yatinoti variensi yerate ndo chinhu chinonyanya kutikanganisa munyika medu. Asi dai ta tichiverengerana kuti mari yedu yatiri kuti tikaishanda nayo iyoyo kana yebhondi kana ichi, tokwanisa kuti mari iyo inge ine simba rekunotenga zvakare kuamerica, kana kuti kwese kwatinonotenga kunze kwenyika kwatinowana zvishandisiro zvacho. Hapana chaimbotinetsa, taibva tangoziva kuti zvedu zvakaringana.
Saka tingati chingwa chawedzerwa kubva pamari kusvika pamari?
Chakambenge chagadziriswa chingwa changu chiri mu150, saka ikono zvichatiwo $2.35. Asi kunyange zvakadaro hatingati tiri kukwanisa kuti tirarame chiri ipapo. Mukoro chavo chingadai chekutoita kuma $4.50.
Avo vanga vari mutungamiri weBakers Association of Zimbabwe vaWellington Peama vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki cheYouth Forum, icho tinopakurirwa nemusi wesvondo woga woga naIvan Zininga weStudio 7.
Kwazwai muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chevechidiki chatinotarisa zvavanosangana nazvo nezvavari kuita muupenyu hwavo vachisimudza mureza weZimbabwe nenzira dzakasiyana siyana. Ini ndini Evans Zininga ndiri kuWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka. Tichakurukura nevanzvadzi vedu Sharon Chingwaru vanonyanyozivikanwa nekuti mambokadzi muindastiri. Mambokadzi vanogadzira mafuta ekuzora emhando dzakasiyana siyana anoshandiswa evanhurume nevanhukadzi. Regai tinzwe kuti iye mambokadzi ndiani.
Makadini, ndokutendai nekundikoka muchirongwa chenyu. Ndingati mambokadzi mafuta ekuzora muviri wose ana mai nevana vasikana.
Zita irori rakabva nekupi?
Zita rekuti mambokadzi rinobva pana mambokadzi Estera vemubhaibheri. Vakagara muimba yamambo kwegore vachigeza nekuchengetedza ganda ravo nemaoils akaita semairi frankincense, vachisandisa huchi nemaspices. Zvirizvo zvatinoita kukambani yedu inonzi mambokadzi. Tinoshandisawo maspices, maherbs anobva munharaunda yatinogara kana munharaunda yeZimbabwe nenyika dzakatitenderedza kugadzira mafuta anogadzirisa ganda kusvika wakuita kunge uri mambokadzi pache zvako.
Ndezvipi zvimwezve zvamunogadzira?
Pane mafuta ekumeso. Pamafuta ekumeso tine yatinoti udugu facial mask, tine yatinoti face scrub yekukwesha kubvisa ganda rakafa kana ganda rakaomarara kumeso. Vanhu vane ganda rine ruvara rwakasiyana siyana, tine yatinoti daily defense oil. Daily defense oil inobetsera kuti usakasike kunyana kumeso, ganda rako rive rakapenya, rive rakasimba zvakanaka zvinoyevedza.
Kutambirwa zvakadii mumarket?
Ndingati mafuta ari kutambirwa zvakanaka zvikurusa muguta, munharaunda, munyika nenyika dzakasiyana siyana. Nekuti munoona kuti pari zvino taakuvawo nevanotenga vanenge vari kunyika dzakaita seAmerica, UK, kuna naDubai, Canada, Australia, South Africa.
Vanoda kukuwanai vanokuwanai kupi?
Ndingati vanoda kundibata vanondiwana, vanokwanisa kundifonera parunare. Namba imwezvo ndoinhu yamunokwanisa kundisendera kunditumira meseji yatingati WhatsApp meseji ya. Namba yangu inoti 00263-777-839-832. Uye vanokwanisa kundibata yatinoti Facebook mambokadzi mambokadzi kaviri ndinobuda. PaInstagram pakanzi mambokadzi.zw.
Zvimwe zvezvamuri kugadzira ndezvipi?
Ndinogadzira maproducts ane mhando yakati wandei. Tinoo maproducts achangotanga achiri kugadzirwa anonzi changamire, skincare products for men.
Mashoko enyu ekukurudzirawo vamwe vechidiki vanodawo kupinda mubhizinesi renyu.
Ndinotenda nemubvunzo wenyu, mubvunzo wandinodisisa. Ndingati gore rakapera ndakawina award inonzi Shiro Girl Boss Award. Zvinhu zvandandisingambofa ndakafungira kuti ndingahwinawo award muupenyu hwangu. Saka ndinoti izvi zvakaitika nekuti ndakatsvaga basa kana bhizimusi rinoenderana nechipo chandakapuwa. Saka kune vechidiki, tsvaga chinhu chaunonzwa kuti ndochiri kupisa pamwoyo pako, ndochipo chandakapuwa naMwari. Wode kwairira kushandira ichocho nekuita bhizinesi rinoenderana nechipo chako, uchava munhu achabudirira muupenyu.
Aiwa naiwa yo mashoko, vanzvadzi, tinokutendai nekunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi.
Ndatenda.
Vateereri, ndinokutendai nemiwo kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvakare svondo rinouya pandichakuvigirai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki tichikurukura pamusoro pezvavanoita nezvavanosangana nazvo muupenyu hwavo. Ini ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC ndoti murare zvakanaka vateereri.
Pane mashoko atiri kutambira ekuti mumwe wevatedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakaendeswa kuchipatara kuCape Town, South Africa nechimbi-chimbi nezuro. Asi mutedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vati titaure nemutauriri wevatungamiri venyika vaGeorge Charamba avo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki. Ndinodzokorora tombo toenda kuchirongwa chatinopakurirwa naTanonoka Wande chinotarisa nyaya dzezvitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munodi pasimba.
Jesu simba rangu,
simba rangu,
simba rangu, Jesu simba rangu, munodi pasimba.
Manheru akanaka vateereri, ini ndiri Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kukurukura naReverend Gladman Kapfumvute wekuAshbury United Methodist Church iri muBrandywine muno muMaryland. Tinoda kunzwa kuna Reverend Kapfumvute kuti kana kuchinzi munhu anogara upenyu hwakazara zvinoreva chinyi, chinyi chinonzi upenyu hwakazara?
Chekutanga wahwande mazwi aya anobva kuna John chitsauko chegumi negumi, chitsauko chegumi nevhesi yegumi, mazwi akataurwa nemambo Jesu. Zvinoreva kuti Mwari vanoda kuti vanhu vave neupenyu hwakazara. Dai kuri kutaura tingati funduso, ndakange ndiri kufunga kuti ndikowera nevatendi mazwi aya. Ndakanga ndiine vanhu vese mupasi rese, asi ndiinezve vatendi nevanhu vese venyika yedu yeZimbabwe.
Tikatarisa nenyaya yeupenyu hwakazara, mutendi anofanira kuzvifambisa sei? Chii chaanofanira kunangana nacho?
Chinhu cheutanga, mupi woupenyu hwakazara, mutendi unofanira kuziva kuti upenyu hwakazara unopiwa ndiMwari. Chechipiri, iye mutendi unofanire kuhurarama ngerudayiro, hunoraramiwa ngerudayiro. Kuhutsanangura upenyu hwakazara huri mune zvese zvatinoda kuti tive neupenyu, material things zvatinoda. Asi pamusoro pezvese chetinoda, tinoda Mwari ari iye anopa upenyu hwakazara. Zuva nezuva vanhu vanowavarira kuva neupenyu hwakazara. Zvinoreva kuva neutano mumwiri, neutano mupfungwa, kuva neutano mumweya. Saka mutendi anofanire kuzvivawarira izvozvo kuita zvinhu zvinoita kuti ave neupenyu hwakazara.
Upenyu hwakazara huri mumweya here?
If we may say it's holistic, huri muzvese, mumweya, mumwiri, mupfungwa, huri muzvese, huri tinotange kuzara, kuzara kuroti huri muzvese, nekuti takasikwa mufananidzo waMwari tiine mwiri wetinawo. Iwoyo mwiri uyo iwoyo une upenyu hwakazara kana uchinge uri kubatwa ngenzira iyo Mwari anoda kuti tiubate. Pamwe tinotadza kubata iwo mwiri unouyu zvichizotadzisa kuti tive neupenyu hwakazara. Pamwe handi mhosva yedu bako, apo tinozotadza kuva neupenyu hwakazara mumwiri muno, nekuti pane zvinonga zvandoitikawo kune manatural disasters nezvimwe. Asi donzo raMwari ngerekuti vanhu vave neupenyu hwakazara.
Kana tikati mutaure kutanga munhu ane upenyu hwakazara, mugotaurazve kumunhu asina upenyu hwakazara, mungavati chii vanhu ivava?
Chekutanga ndikange ndichitaura kune vanhu vasati vatenda, vakabatana nevakatenda, ndinotangira parudo rwaMwari. Munhu wese anodiwa ndiMwari, anotenda neasingatendi, anotadza tese takatadza pamberi paMwari, tinotaura shoko raMwari. Saka Mwari waoro yake kuupenyu hwakazara, ari kuda upenyu wakazi ari kuda kupa vanhu upenyu wakazara kune munhu wese wese munhu wese pasi pano hapa ne 7 billion yevanhu pari zvino izvi vese 7 billion wavaroreva mwari ngekuti vava neupenyu wakazara saka ndinovataurira chekutanga vese ndinovataurira pamusorosorodo hwamwari hwakaita kuti atume Jesu Kristu kuti tese tive neupenyu wakazara
pane vhesi yamungadawo here kugovana nevateereri
vhesi iroro ndatanga naro rajohn chitsauko chegumi john 10 verse 10 vanoda kutenda po nga ndopavanozwa nyaya yeupenyu hwakazara uhwo jesu kristu akauya kubva kune munhu wese wese ndo vhesi randinoda chaizvo kuti ndisimbisise zvikuru ndichifunga nenyika yedu yezimbabwe ndinotarisira chaizvo kuti ichasvika papunduso ichavano vanhu vayo vachavano upenyu hwakazara tichasvikako zvichatora nguva asi tichasvikako
aiwa namashoko iwayo anobva kuna Reverend Gladman Kapfungute veAshbury United Methodist Church muno muMaryland inoti ndo panoperera chirongwa chedu chanhasi
ini ndotendawo misi wande nekundipawo mukana uno mwari akukomborerai mubasa ranyu remuri kuita
ndinovimba kuti muchange muinesu zvakare zvondotinouya mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero ini ndini Tanonoka Wande mosara zvakanaka
aiwa tinotenda zvikuru Tanonoka Wande nacho chirongwa chechitendero munhau dzemitambo tombokupai mitambo yatambwa kungira ndeuko kuengland English Premier Soccer League. Manchester United yarowa iyo Leicester City 1-0. Koti mutambo uri kutambwa izvozvi wasvika pahalf time vakomana vanenge vamboenda kumaranges. Manchester City 2 Arsenal 1. Mumitambo yanga ichitambwa kuSpanish League yeLa Liga, Real Betis yarowa iyo Atletico Madrid 1-0.
She shines in the night time like a moonlight. I can't let her go off my side. She's so magical, mama. Black and fine, so sweet and kind. Glory divine, so African. My baby, so African. Baby, I'm going for a cabatana. Oh my love for you made it Gero ranga my destiny Baby you and I are meant to be No taka my shereni Oh my love for you made it Gero ranga my destiny Baby you and I are meant to be
Nako kambo shere ni kubva kuna Jayza Prosper tapata svika kumagumo echirongwa chedu chanhasi sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inhau zvakare uwandu hwevanhu vafa kusvika pari zvino mushure mekupfurwa kana kuitwa kafira mberi nevanofungidzirwa kuti mauto nemapurisa hwosvika pavanhu gumi nevatanhatu mutengo wechingwa wowedzerwa zvakanyanya zvopa kuti vakawanda vaomerwe neupenyu tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC tokusiyai mina ntungamiri nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.